manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 17 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti vamwe vanofungidzirwa kuti vatsigirwe ZANU-PF vakaedza kupamba vamwe varairidzi vaviri nezuro kugokwe. Asi mutauriri webato reZANU-PF vatapadzwa mugwadi vanoti bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Mamwe masangano akazvimirira odzidzisa vanhu nezvekukosha kwekodzero dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro mbiri dzakapambwa ndokuzopunyuka kugokwe nezuro nevanofungidzirwa kuti inhengo dzebato reZANU-PF. Vadzidzisi ava vanonzi vakapambwa vari pakati pekunyoresa vana bvunzo. Asi bato reZANU-PF riri kuramba kuti inhengo dzaro dzaida kuedza kupamba varairidzi ava. Frank Chikore anotipanya inotevera.
Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vati varairidzi vaviri ava vakakwanisa kupukunyuka mumaoko evanhu vavanoti vakavapamba.
VaOnias Wati navaJoyce Jim vanove varairidzi vekugokwe kana vari pazvikoro zvinonzi Chemazana nechimwe cheSt Selima. Varairidzi ava vakaabductwa nezuro vachiabductwa nenyaya yekuti vari kunzi havasapoti bato riri kutonga reZANU-PF. Vakazokwanisa kuwana mukana vakapukunyuka asi mushure mekunge vabvarwa bvarwa hembe dzavo. Mafoni avo ava vaizoedza kutorisa mapicture nemavhidhio evanga vavapamba akazosvikawo pakupwanyika. Pari zvino vari kurwisana kuti vaende kunzvimbo iri sefi sezvo vari kufira kuti havachisefi. Tiri kunzwa kuti kuri kutumirwa vanhu vamwe vatobva kukwekwe kuvaendera kunovatsvaga mugokwe kana imomo kuti vakawanda papi. Saka pari zvino vari mubishire kuti vatsvage kuenda kusefiti.
VaMasaraure vati varairidzi vanofanira kusiyiwa vachitsigira mapato avanoda apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya.
Hatiramba tichikurudzira mapato ezvematongerero enyika kuti asashandise kumbunyikidza panyaya dzekutsvaga rutsigiro panyaya dzesarudzo. Tichiita titiwo zvikoro zvedu zvive nzvimbo dziri sefi kuvana kumaticha nekupropati yacho yezvikoro ive sefi kuti dzidzo isadisrupte nenyaya yekuda kwemaelections. Tinotsutsunyumura zvakanyanya kana tichiona bato reZANU-PF richida kupoliticisa education achimanikidza kuti varairidzi vese dai vaita Teachers for ED dachitaridza kumanikidza kudai munhu wese ave weZANU-PF. Hazvigone mumwe neumwe ane mafungiro ake sedunga munhu. Zvino izvo zvakarwirwa hondo.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati zviri kutaurwa neArtuz izvi hazvina humbowo hunobatika.
Obert Masaraure tinomuziva ari mukomana anotsvaga mari maningi nepese pese. Neimwe nzira ndinoreva kuti haana kusiyana nemukorokozo kana neugweja. Mabasa ava vanoita kuArtuz haana kusiyana nevanoita zveugweja. Vati zvakangonaka kuti vatsvage mari yavo uye vatsvage kukumbira madhona mari vasingapinzi zita remusangano weZANU-PF.
Mutauriri wemapurisa mudunhu reMidlands vaAnesu Mahoko vati tsaure nemutauriri wemapurisa munyika yose vaPaul Nyati avo vati vanga vasati vave neruzivo nezvenyaya iyi. Mutauriri webazi rinoona nezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti
asati tazvinzwa zvekupambwa kwevarairidzi
zviri kutaurwa neatusisi.
Asi gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza vatori venhau nezuro pakupeta kushanya kwakaita nhumwa dzesangano reCommonwealth dzanga dzichiongorora kuti Zimbabwe yagadzirira zvakakwana here kuti idzokere mugungano iri, kuti kupambwa kwevanhu kunogara kuchitaurwa nevanopikisa hurumende chinhu chinoitirwa kusvibisa zita rehurumende yava Emmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vakavimbisa veruzhinji pavakatora matomu kubva kuna vaRobert Mugabe muna 2017 kuti vachaita zvose zvinodika kanwa kuti veruzhinji vachengetedzeke uye kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Asi mapato anopikisa pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti hurumende yavo iri kuramba ichityora kodzero dzevanhu. Vamwe vanhu vakapambwa vakaita savaItai Dzamara navaPatrick Namanyama vakabva vatsakatika zvachose. Vamwe vakaita samuzvare Justina Mukoko vakazowanikwa vari mumaoko emapurisa mushure menguva yakareba vasingazivikanwe kuti varipi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mutedzeri wemutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vari muno muAmerica kuNew York kwavakokwa kuti vataure pagungano riri kukokerwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Kuti tinzwe zvizhinji tabata vasiziva.
Tiri kuno ku New York City kuAmerica patafamba nechirongwa cheDemocracy Forum chichange chichiadresa nevaimbwa mukuru wenyika weAmerica vaBarack Obama. Pandinenge ndichitaurawo ndichipa mashoko angu maonero angu nenzira dzandafamba mairana nenyaya yeDemocracy, nekuti nyaya yeDemocracy nyaya tinofanira kupembera nekucelebrata nekuinterrogata sevatungamiriri venyika dzakasiyana-siyana kuti zvii zvinofanira kuitwa kuti tiachivhe the goal yedemokrasi, nezvipi zvatisati taita sevatungamiri vakasiyana vechidiki vari mumabhizinesi, vari mugovernment, vari mucivic society, vari kumaunions vanenge vakasiyana-siyana vanofambisa nyaya yekuti nyika dzese dzive ene healthy democracy and healthy culture.
Saka imi seve chidiki munenge muchitarisirwa kuita sei pamusangano?
Tichange tichipiwa mukana kuti titaure nemaonero edu, titaure nekusimudzira nyika nekusimudzira vechidiki, nekuti isu tinorepresenta vechidiki, tinorepresenta vanomirira nyaya yekuti munyika medu muite democracy. Saka tichapowo mashoko edu, maonero edu, mafambiro edu tinzwo vamwe vanofunga nezvakasiyana vakasiyana-siyana vatungamiri vabva kuAfrica tichionesana tichikurukura. Ndo saka ichinzi World Democracy Forum. Saka mukuru eva Barack Obama vachange vachitaura, isu tichapiwawo mukana kuti titaure.
Matambira sei kukokwa kwenyu kuti mutaurewo pamberi pemutungamiri akaita sava Obama vanoremekedzwa zvikuru pasi rose, kunyangwe vave havo pamujirandigere?
Mukana wakatikoshera isu sevechidiki. Munoziziva kuti vazhinji vanoshoroboza vechidiki vachinzi havagoni kutungamira. Saka tinowana mukana yekuti tiratidze maziviro edu munyaya dzekutungamira nemaziviro edu kuti nyika dzifambe zviri nayo. Mukana unoyi unotipa opportunity yekuti tidzidze kune vamwe nekuratidzawo zvatinoziva, nekuti mazano kupanana, kudzidzisana, kufamba basa hakuna anoita hero and two struggles. Vanhu vanouya vachienda. Saka isu tinodzidzawo kuti tifambe nenzira ipi nekuti exchange my ideas vechidiki nevamwe vese vanofambisa shoko.
Mutedzeri wemutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vachitaura vari parunare kuNew York muno muAmerica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Jocelyn Stole, vari pakati pechikwata chevanoita zvemabhizimisi vakawanda kubva kunyika dzakasiyana-siyana vari kushanya kuAmerica kuti vakwenenzvere ruzivo rwavo. Amai Stole vari kudzidzira zvekusimudzira mabhizimisi madiki munyika zvinosanganisira kushanda nehurumende, kunzwisisa nyaya dzemitemo nezvimwe zvinogona kukanganisa vemabhizimisi kuti vasabudirire. ngatinzwei hurukuro yavaita na Marvelous Mukanganya uye we Studio 7.
Ichi chirongwa chakatinakira chaizvo. Ndafamba wo mastates akati wandei, ndakatanga ne Washington DC tichitarisa izvo takatarisa ku policy ya America panyaya dzema small medium enterprises. Saka takafambira wo organizations akati wandei vachititsanangurira kuti pa policy at a policy level ma SME vanobatsirwa sei ne government. Tikabva ikoko tikazoenda ku New Orleans tikasangana zvine mama SMEs nemama organizations vanokurudzira nyaya dzema SMEs. Izvo zvindaku aidawo kwatiri kusangana nema organizations akawanda fani ari kukurudzira nyaya dzema SMEs, ari kubatsira nenyaya dzekuvapa mari.
Mungatini zvamadzidza ikokuno kuAmerica zvingabatsira sei madzimai emuZimbabwe?
Zvichavabatsira zvakanyanya. Mukayatsotikana tichinatsopenengura nyaya dzekutambudzika kwemadzimai emuZimbabwe ine nyaya dzavo dzema SMEs. Nyaya huru yavainayo inyaya yekuwana mari yekuti vakwidziridze mabhizimusi avo. Saka izvo tadzidza kuno, tadzidza mamodels akati wandei ekuti vanhu vanokwanisa kuona sei mari yekuti vakwidziridze mabhizinesi avo. Saka ndiri kuona sei ruzivo urwu ruchabatsira madzimai akawandisa kuZimbabwe chaizvo, nekuti inyaya yagara ichinetsa, nekuti mabhanga mazhinji, maorganizations mazhinji, nekuti vane mabhizinesi avo ari small havakwanisi kunge vachiaccessa mari dzekuti vakwidziridze mabhizinesi avo. Tadzidza futi nyaya dzetechnology inobatsira sei kuti bhizinesi rikure. Zvinhu zvavabatsira zvizhinji, nekuti munoona kuti kazhinji vanhu vanoita zvinhu zviri manyowa, asi munhu ukaisawo technology yako business maunone zvinhu zvinokurumidza kufamba, nekuti hauzopedzi nguva uchiita zvimwe zvinhu zvisina basa iwe uri fanira kunge uri pabasa. Saka zvinhu zvandadzidza zvakanyanya zvichabatsira madzimai ekuZimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Jocelyn Stole, vachitaura vari parunare kuIdaho muno muAmerica naMavelous Mukanganya uye weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi vakazivisa nemusi wemuvhuro kuti nyaya dzekubiwa kwezvipfuyo munzvimbo dzeBobirwa iri pedyo nemuganhu wenyika yavo neZimbabwe kuChamembe kwakadziva kumabvazuva dzadzikira nezvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu nezviga zviviri kubva muzana kana kuti 63.2%. Chingirai Madondo anotipanya inotevera.
Vachitora mamiriro ezvinhu munyika yavo kana kuti State of the Nation Address Pharmacies vakati Zimbabwe neBotswana dziri kubudirira zvikuru mukonderedza kubiwa kwezvipfuyo munzvimbo iyi zvichitevera kushandiswa dzemhando yemadrones.
We are making progress in reducing rustling.
Tiri kufambira mberi mukudzirwa kwekubiwa kwezvipfuyo munharaunda yeBobirwa nokuda kwekushandiswa kwedzimotokari dzemudenga kana kuti madrones. Umbavha hwezvipfuyo hwaisvika hwatsvikira kwazvo nzvimbo iyi kusvika pazvikamu makumi matanhatu nezvitatu zvine zviga zviviri kubva muzana.
Vakati dambudziko rekubiwa kwezvipfuyo nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe kunyanya nekuda kwekusamira zvakanaka kwoupfumi kukasagadziriswa kunogona kupararira kune dzimwe nyika dzemosadec.
Chirongwa ichi chichaitwawo kuti chizadzikiswe takabatana nenyika dzakapoteredza Botswana kuburikidza nezvibvumirano zvatinazvo nenyika iyi vane dambudziko rakafanana nekubiwa kwezvipfuyo. Kusvika pari zvino pakaumbwa komiti yemakurukota yehurumende inoona nezvekubiwa kwezvipfuyo pakati peBotswana neZimbabwe.
Kubiwa kwezvipfuyo zvinosanganisira mombe, mbudzi nemadhongi wakapa Botswana kuti idome komisheni inoongorora dambudziko iri muna Gumiguru wegore rakapera ndokukurudzira matanho ekugadzirisa dambudziko iri kuti asimbaradzwe. VaDebson Mapeta avo vane purazi ravo remombe riri mumusha wekuBojango uyo uri pamuganhu weZimbabwe neBotswana vaudza Studio 7 kuti nyaya dzekubiwa kwezvipfuyo dzadzikira zvikuru. Vateta mushandira pamwe vagari venyika yavo neveZimbabwe kumisha iri pamiganhu iyi vakatiwo zviri kuitwa nedzihurumende mbiri idzi zviri kubatsira vane zvipfuyo.
ke mongwa batho ba na bana ba tshwenya tota ba 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 ile gore ne bile ke gotha gotana le
ndi re mongwe ba no fuya zwifuyo vanga vane tsikana zwikuru menya dzo kubiwa kwe zwifuyo mafrazi edu asipare zwino ne humbo uzere kuti kune zwikwata zvakaumbwa kumativi enyika mbiri iyi zvinoshanda siku nesikati kuona kuti hakuna zvipfuyo zviri kubiwa zvinenge dzabiwa panenge paitika chikiridi asi ndinoti mushure mekushandiswa kwemotokari dzemudenga namirire zvinhu anaka kwazvo.
Studio 7 anakukwanisa kunzwa dii remapurisa maringe nenyaya iyi sezvo mutauri wemapurisa munyika senior assistant commissioner Paul Nyati vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika pataenda pamhepo. Taedzawo kutaura nemutauriri wematebelele and sounds provincial police inspector Loveness Mangena sezvo vari munzvimbo iri kushandidzana nemapurisa emubotswana nezimbabwe pakurwisana nedambudziko iri asi vati vaita mutete panyaya dzinopinza nyimwe nyika pakati.
Now if it is Botswana, it's now international, it needs the ASCOM. Yeah, area and angle, but yango kinga Botswana mkata and shabu recommend.
Nyanzi munyadze kudzivirwa kwenyika uye vachidzidzisana zvekuchengetedzwa kwenyika kana kuti security studies pabaisa kwa university muBotswana vatonderai muringani. Vati mushandira pamwe pakati peZimbabwe neBotswana kunobatsira kusimudzira nyaya dzezvoupfumi.
Tovanenge tine kukakuvirira pakati penyika. Tovane madzimendo etrade like I got between Namibia and Botswana in South Africa yanu sapukoya. Vakatora nje dare seZimbabwe, vatora Zambia dzikabatana zvezvo dziri South African countries. I think you can trade better.
Muna gunyana wegore rakapera mapurisa akaparura chirongwa cheOperation Let's Fight Stock Thieves asi lisemi amasela zvifuyo ngati rwisei mbavha dzezvifuyo senzira yekuita muonera pamwe chuma chemuzukuru neBotswana mukusunga mbavha idzi. Kubiwa kumombe kwangokoda kukanganisa kudzidzana kweZimbabwe neBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo kuchinzi kwakadzikwa mitemo yakasimba kuomesera vanoita zverusarura ganda kuTunisia, dambudziko iri rinonzi riri kuramba richinetsa vatema vachichema chema kuti vanogara vachisarurwa munyika iyi. Imwe hongororo yakaitwa neArab Barometer inoratidza kuti vatema vakawanda havatozvione kuti vari kuitwa zvekusarurwa zvikuru vakakurira nekuzvarwa muTunisia macho. Izvi zvakabudawo muongororo yakaitwa kuMiddle East neNorth Africa kunyika dzinoti Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Sudan, Tunisia neMauritania. Zvinonziwo vatema vakaberekerwa munyika iyi vanozviona sevari nani pane vamwe vanobva kune dzimwe nyika dzemuAfrica. Zvizvarwa zvekune nyika dzakaita seCameroon neNigeria zviri muupoteri munyika iyi zvakatomboratidzira pamuzinda weUnited Nations munyika iyi zvichiti zvinoda kuendeswa kune dzimwe nyika nekuda kwerusarura ganda nekushungurudzwa kwazvinoti zvinogara zvichiitwa nezvizvarwa zveTunisia. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vatungamiri vehurumende yeUkraine neTurkey vanoti vawirirana kuti kutengeswa kwechibage negorosi kubva muUkraine kuenda kune dzimwe nyika zvikuru dzemuAfrica kuenderere mberi. Chibvumirano ichi chakakokerwa neTurkey neUnited Nations. United Nations neTurkey dzakamanikidzwa kupindira mushure mekunge Russia yatanga kurwisa Ukraine zvakapa kuti kutengesa zvirimwa kunetse. Russia inoti ikudawo kuti chibvumirano ichi chitendedze kutengesa fotereza nechikafu zvairi kurambirwa kuita pari zvino. Apo chikwata cheCommonwealth changa chiri munyika kuzoona kuti Zimbabwe inokodzera here kudzorerwa mugungano iri chakapeta rwendo rwacho nezuro zvizvarwa zveZimbabwe zvine maoniro akasiyana siyana pamusoro peurongwa uhu vamwe vachiti chinhu chakanaka kuti Zimbabwe idzoserwe mugungano renyika dzaive pasi peutungamiri hweBritain asi vamwewo vachiti hurumende ichine zvakawanda zvainofanira kugadzirisa zvakaita senyaya dzekodzero dzevanhu isati yatambirwa Kushanya kwakaita chikwata ichi kwakasanganidza nawo nekupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kwenhengo dzebato rinopikisa reCCC gumi neina dzakange dzave kusvitsa mwedzi mishanu dziri muusungwa chiitiko chinonzi nevamwe chakaitwa nehurumende kuti iratidze kuti munyika munoteverwa mutemo Muchungamiri webato rinopikisa rePeople's Patriotic Party vaZvaringeni Samuel Chasi vanoti zvakanaka kuti Zimbabwe ipinde muCommonwealth asi inofanira kupindawo zvakare mugungano reInternational Criminal Court uye kugadzirisa mabatiro ayo panyaya dzekodzero dzevanhu asi mutauriri weNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vaMadhok Chivasa vanoti Zimbabwe inofanira kungodzoserwa mugungano iri pasina zviga kana zvirango zvainonzi itange yazadzisa Jonga Kandemiri weStudio 7 atanga nekubvunza vachasi maonero avo parwendo urwo
Sicabanga ukuthi okwenze bangenelisa ukuthi bahlangane lathi kuyiwona umkhuba wokwenziwa kwezinto eZimbabwe wokuthi ke bona iZimbabwe bayibamba njengokuthi iHarare
makaterera ku Studio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC
yashika nguva yange kamirirwa yevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino batanai neVoice of America mumemberero yemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya tinenge tichitaura nenyanzvi nezvevemitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya tichazeya nezvevarairidzi ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano paVOA Africa neStudio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemachiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Tine urombo vatereri takupai nyaya isiriyo tichagadzirisa mishina yedu kuti tikupei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri panyaya yekudzoka kweZimbabwe muCommonwealth asi iko zvino regai timbotarisa nyaya dzemitambo pachitariserwa kutanga kuparurwa mutambo mukuru pakati peEcuador neQatar nemusi wesvondo kumakwikwi eFIFA World Cup 2022 vamwe vanotevera nhau dzemitambo vanoti vari kushamisika kuti sei FIFA yakati mutambo uyu uende kunotambirwa kunyika yakaita seQatar isina nhoroondo yekutamba nhabvu kuti tinzwisise nezvekuenda kunotambirwa mutambo uyu kuQatar tabata nyanzvi munyaya dzemitambo momoyo uya akambotambira chikwata cheCapes United neBaimo muPremier Soccer League.
Zvakakosha chaizvo nekuti ndizvo zvinoita kuti mutambo uyu wenhabvu ukurumbire kwese nekuvanga usinganyatsotambwa zvakanyanya. Uyezve mukatarisa rwaro rwaitwapo neFIFA vanga vagumirira iwo kuti tinofanira kuramba tichichinja-chinja kwaunotambirwa kuitira kuti nzvimbo dzese dzisvike. Ndaira kuti zvinhu zvakanaka uye zvinoita kuti mutambo usimukire.
Tiri kuona kuti mutambo uyu uri kutambwa pakati pemitambo yemaliga akasiyana-siyana muAfrica nekuEurope. Hazvizokanganise here vatambi izvozvo?
Zvinhu zvinokanganisa vatambi nekuti kana sizini yakhanda sizibona kuti nifana ngokuthambwa kusika yapira asi mukatarisisa kana masarudza ninzi ndekuti ndiyo mitambo yekutambira kukata munofanira kuita zvinoita kuti mitambo yacho itambikire zvakanaka kukata kwacho nekuti nzvimbo inopisa ngaione kuziva vakatsvaga nguva inoita kuti mitambo itambike zviri nani nemapisiro akumene saka chero hazvo zvichikanganisa mafambo yange achiita maligi ndirayira kuti zviri zvakakosha kuti zvitambwe panguva yakakodzera kuzvokove kutambirwa
nyika dzakaita sana Qatar hadzina mukurumbira zvekuti dzinogona kuburitswa muraundi yekutanga chaiyo hazvizokanganise here uwandu hwevanhu vanenge vachienda kunoona bhora mukomamo
mukatarisa vanhu vacho vari kuuya kuzoona bhora vekuqatar vazhinji vacho vari kutofambira idzo timu dzakabva kumhiri idzodzi vazhinji vacho vari kufamba kuti vada kunoona mukomana lianoni vakomana vamwe vanenge vachiti vada kunoona Cristiano Ronaldo ndivo vavagara vachitoona pazvivhitivhiti zvavo saka uyu mukana wekuti vaita sei vavaonere pedyo saka handione zvichikanganisa kufamba uyu kuzara kwemastadium ndidaira kuti mastadium mazhinji anenge akazara
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzemitambo mukoma momoyo vakambotambira chikwata cheCapes United neBymo muPremier Soccer League vanga vachitaura paRunare muHarare. Iko zvino tochidzokera kuna Jonga Kandemiri panyaya yeCommonwealth achitanga nekubvunza vazvaringeni nezvenyaya yeCommonwealth.
Kuuya kwechikwata cheCommonwealth muZimbabwe vachiasisa kuti Zimbabwe ingadzokera muCommonwealth is a good initiative nechirungu urongwa hwakanaka techikumbira kuti ivo vari kutungamira ZANUPF Munangagwa kana vachitarisira kuti Zimbabwe idzokere muCommonwealth vachifara munhu wese achitarisira izvozvo havafaniri kuperera ipapo vanofanira kutora matanho akaita sekujoina ICC hatifariri kuti vapururudze kupinda muCommonwealth vasingapromoti dhemokrasi vachizotiza nyaya dzakaita seICC kwanzi ivai mujoine ICC saka tirikuti panguva ino Commonwealth team yauya sevanyai vachitarisira kuti after elections a2023 Zimbabwe ingadzokere muCommonwealth zvichidhipenda nekuti maelectoral reforms akwaniswa here kuita before elections dhemokrasi iripo here
ndonzwa kuna vachivasa vachivasa munoti nerwendo rwechikwata cheCommonwealth uru nemashoko ataurwa navachasi
tinoti rwendo rwechikwata uru rwakakosha kuti vauye vachitarisa kuti Zimbabwe yakamira pape pane nyaya dzekuti dzokera muCommonwealth asi kuti chakanyanya kukosha panyaya yekushanya kwavoko ndeyekuti kushanya kwavoko hakufanirwi kuzotibvisa panyaya yekuti tinge tichiona kuti zvirango zvacho izvozvo zvavakanga vakapira kuzimbabwe vachiibvisa muCommonwealth zvanga zvisiri just viable ndonga ndozviri important izvozvo kuti kana vachiya kuvhurwa chisiku yavari kuya kuzoasesa kuti taapapi izvozvo zvinobvawa zvisinganyanyi kunge zvine pfungwa dzakati dzamei nekuti ivo pachavo havafani kunge vachitobvisa dzimwe nyika muCommonwealth pandingazonge ndichisiyana nezvekutaurwa navachasavopo kuti vanengezotwanzi vamunangagwa ngavadai nyaya yezimbabwe haineina vamunangagwa vamunangagwa vanguri purezidendi wezimbabwe izvizvizvi asi kuti kuchatoita mamwe mapurezidendi ezimbabwe akawanda zimbabwe ichatozoraramawo tese tisisiku zimbabwe inenge iriko saka hatitaura nezvenyika hatitaura zvokuti kwai vamunangagwa kana kuti vanhingi vazodaizvo nyaya iripo inyaya yezimbabwe ende tirikuti zimbabwe inofa kuvange ichipuwa mukana wakafanana nedzimwe nyika haifani kunge ichipuhwa zvirangwa haifani kunge ichibvisa vanhu patofungidzira kuti pamwe mwedzi kana iri ipapo zvinobatsira upfumi hwedu zvinobatsira kuchizadzidzana kwedu nedzimwe nyika
vachasi pindurai tinzwe mashoko ataurwa navachivasa asi maziviro edu tinoziva kuti vamugabe ndo vakaburitsa mombe dzavo mudanga recommonwealth pindurai tinzwe vachasi
kubuda kukaita zimbabwe mucommonwealth vamwe vachiputsa zvirango constitution pavasina rule of law muzimbabwe vachita matanho avanoita wangu tirikuti patriotism handiti hakusi kutsigira vamunangagwa nezanupf patriotism rudo rwevanhu vachifarira nyika yavo saka hongu isi semacitizens tirikuti zimbabwe inge ichidzokera kucommonwealth it's a good initiative asi zvirango zvekuti zimbabwe idzokere mucommonwealth imomo kana tava kutarisa mareforms muzimbabwe anodikana hakuna rule of law hakuna dhemokrasi vanhu vanoramba shungosungwa saka tikatarisa mhosva dziri kupariwa nehurumende yezimbabwe haisi kuchengetedza mutemo iri kungoita zvainongoda chete inoda zvinosapota ivo
Avangawari mutungamiri we Batori People's Patriotic Party va Zvaringeni Samuel Chasi manzwa zvakare kuna Madok Chivasa ve NCA. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Dokisi Yamina Gaina Saidi munaudze isindebele.
Soku isika disenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithathe ithuba ukuthi ngibonge uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lesishona olwamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 17 kuLwezi 2022 ngugaino ugumede Saidi endabeni zethu namhla.
Commissioner General, kahle kuqale ngezikiwi zegogwe lezo ezithumba amatitsha besenza umsebenzi esikolo.
Abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF bathumba ababalisi ababili. Uhulumende unika izabelo ezithiyeneyo amabhasi ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Izinto zalo uhulumende njengehlala yenza ziyamangalisa. Ungaza ke utsho uthi izinto ezihlalele phansi kwahluzwa ubuchopho ngaloku okuyabe kukhulunywa ngakho.
Kuyaxokozela ezikolo kwele South Africa okulabazali abathaya phansi ngenduku besithi kabafuni ukuba abantwana abangabafana labangamankazana bangene ezambuzini ezifanayo. UMavelas Nakamba okuqembu le-Aston Villa labanye abalodumo abadlalela iqembu leZimbabwe Warriors bathakazelela umncintiswano ozayo oweWorld Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi kulababalisi ababili abathunjwe izolo eGogwe ngabacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Inhlanganiso le ithi ababili laba bebelobisa abantwana emhloliso ngesikhathi bethunjwa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
I-R2s ithi ukuthunjwa kukamnumzana Onias wathi lonkosazana Joyce Jimo sokuchiye ababalisi enkabazwe bethithibele. Akwaziwa ukuba bafihlwe ngaphi yilabo ababathumbileyo. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi kabazi lutho ngodaba lolu. Umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi kuyethusa lokhu.
Kuyasimangalisa ukuthi ibandla leZANU langenwa yini. Kulabantu bemzini abe-Commonwealth abazebona ukuthi kulokuzinza yini ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe libuyele njalo kuCommonwealth. Yikho ke namhlanje babamba amatitsha, ba-adapta amatitsha esikolo lapho besenza invigilation.
Umafa uthi amapolisa kumele abophe bonke abacatshangelwa ukuba bakhahlameza uZulu.
Ubaba uMatanga, Commissioner General, kahle kuqale ngezikiwi zegogwe lezo ezithumba amatitsha besenza umsebenzi esikolo. Kuyasihlukumeza njengabantu beZimbabwe, hatshi i-CCC kuphela. Ngitsho labantu labazali labatwana ukuthi abantu babhala ama-examination izikiwi ngoba zona zaphuma esikolo ngamawindo sebebuya beziphazamisa imfundo yabatwana.
Kodwa umnumzana Tafazi kwaMgwadi obona ngezokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi ngamanga aluhlaza joko ukuba amalunga ebandla leli athumba abantu.
We are not surprised by those allegations agitating falsehoods and
asimangaliswa yilezo zinsolo zamanga thina lokufafazwa kwezindaba ezingamanga emhlabeni wonke jikelele. Ngabantu bedinga ukuthi batholiswe izimali.
Umnumzana Ziyambi Ziyambi umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho laye uthi kuyamangalisa ukuba kulabantu abathi ibandla lezanu-PF kanye lohulumende bahlukumeza uZulu.
Ngamanga lawa akhulunywa mayelana ngokuthunjwa kwabantu elizweni, abantu bayazithumba nje ukuze kuhambisana nemicimbi emikhulu yamazwe ngamazwe.
Umnumzana Bekezela Gumbo okuhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi kuyethusa ukuba lokhu kwenzakala ngesikhathi kulequla elivela kunhlanganiso yeCommonwealth ebelihlolisisa isimo sezombusazwe lokunye eZimbabwe.
Ibigger political issue yenzakala eZimbabwe ukuthi eZimbabwe iya-aseswa njengoba sikhulume i-aseswa yiCommonwealth ukuthi ingabuyiselwa yini kumhlanganiso leyeCommonwealth ele-Britain phakathi amanye amazwe. Uhulumende kamnankakwa ufuna ukuthi labo bazomu-asesa bebone ngani namalungelo oluntu ahlonitshwa.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezigoqela eZimbabwe Human Rights NGO Forum leZimbabwe Peace Project zibika ukuba selikhuphukile inani labantu abakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF, amapholisa labanye ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla unike izabelo ezithiyeneyo amabhasi afika phose amachumi amabili 18 ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Esethula uhlelo lwamabhasi lolu oluzaphathisa izisebenzi zikahulumende, uMnangagwa uthi kumele abantu bavotele ibandla lakhe ngoba laye useqinisaka kulandelwa ukufakelwa itshefu eGwanda ngomnyaka ka-2017. Kusabusa oyengumongameli uRobert Mugabe. Iphephandaba leChronicle livika ukuba uMnangagwa uthe okwamanje ubona ngani uzaphila kwesikhathi eside kulandela ukufakelwa iJeffu yilabo ababengafuni ukuthi angene esikhundleni sikaMugabe owagenqulwa libutho ngolwezi ngomnyaka ka-2017. Kubikwa ukuba wafakelwa iJeffu ice cream eyihluzwe eplazini likaMugabe. Umnangagwa uphinde wavula okusemthethweni umgodi omutsha eBlanket Mine oza kwenza ukuba inkampani le yembe igolide eliningi. Umnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla leZANU-PF uthi luyabukeka uhlelo lwamabhasi lolu oluphathelane lezisebenzi zikahulumende.
Uhulumende wathembisa into eziningi kubasebenzi bakhe lokwesi ukuthi ngama-civil servants kusukela ekuqaliseni kombuso wesibili okababa uMnangagwa ngo-2018. Okunye kwalokhu okwakuthenjisiwe yikuthi kona izisebenzi zikahulumende zizatholelwa indlela zokuhambisa zisuka ezindlini zisiya emsebenzini kalula njalo kungela ntengo. Lokhu esikubona kusenzakala namhlanje eGwanda yikugcwalisa izithembiso ezafakwa ngubaba uMnangagwa nohulumende wakhe ikuzisebenzi zabo ezikahulumende ukubana bazabadingela indlela yokuhamba elula njalo ezayenza ukubana izamba zabo zisale zingavuzi. Lokhu engikutsho yikuthi kona bazathola i-transport eyamahhala besiya ezindlini zabo njalo elula eqondane labo. So amabhasi lawo esiwabonayo anikwa i-Public Service Commission yiyo indlela ekugcwalisa izithembiso ezazenziwe uhulumende kusukela ngo-2018 kulokhu kubuya kusiya phambili.
Lizwa njani lina njengebandla Chuma nxa uhulumende esenza izinto zonke zonezi ezinje? Abanye bathi elikwenzayo kumbe okwenziwa ngumongameli uMnangagwa kulutshwana njalo sokuthethe isikhathi eside.
Kuyinto ejabulisa kakhulu ukubona uhulumende okwaziyo ukunakekela isebenzi zakhe njalo futhi oqakathekileyo okwaziyo ukugcwalisa isithembiso zakhe abe ezenze ebantwini. Kuyanika ke ithemba. Sibonile eHarare komishina izindlu ezakhiwayo njalo siyakwazi ubana ezigabeni eziningi phose ilizwe lonke kulezindlu eziyakhiwayo. Lokhu kusebenzelana lama-banks o-NBC Caves o-Mutual lamanye amabhanga anjalo asebenzelana lohulumende ukubana izifiso zonke njalo lezithembiso zikahulumende zigcwaliseke.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla.
izinto zalo uhulumende njengehlala yenza ziyamangalisa. Ungaza ke utsho ukuthi izinto ezihlalele phansi kwahluzwa ubuchopho ngaloko okuyabe kukhulunywa ngakho. Kanti umuntu nxa esiya emsebenzini ukhangelelwe ukuthi enzeni. Angithi umuntu ukhangelelwe ukuthi ahole ihole elizamphilisa limvumele lokwenza izinto ezithiyeneyo ezifana lokuthi nxa esedolobheni adinge indlu yokuhlala kungaba yi-stand kumbe indlu esiphelile ayibhadalele ngemali alayo kumbe ayekweleda kulaba abakweledisa izimali besazi ukuthi usebenza umsebenzi ozakwenza ukuthi enelise ukubhadala lezo zikwelede. Kube yikuthi njalo abantu bafuna ukuzihambela ngezabo indlela zokuhamba khadi abafuna ukuhamba ngazo. Into yokuthi uhulumende uza kuthi khona uyanika ama-civil servants izisebenzi zakhe amabhasi ubaphelane amabhasi.
Abebandla lezanu-PF bathi uhulumende uyazama ugcwalisa izithembiso azenza ebantwini ukubapha indlela zokuthi bayefikisa ngazo emsebenzini bengahlawuli. Wena ubona kungcono ukuthi benze njani ke lapha Mkandla?
Singasabaholisi lowo lalowo azidingele okokuhamba nxa efuna imoto azithengele imota azahamba ngayo ngesikhathi sakhe esiya lapho athanda khona. Ngiyabona lapha kuluthi ukuthi iMatabeleland South njengesibonelo kuthi uzaphiwa amabhasi amathathu ayasukela ngaphi ehlala ngaphi ethwala bani yiphi indawo ezasala elama-civil servants yababani labasezimakliniki emakhaya labalimisi labo bani bani amabhasi amathathu angayigoqela yini iMatsouth yonke usuka esigodini usiya eBidbridge usiya komakhulela usiya komlimbale usiya eChikwalakwala usiya eStoolpas usiya Voka usiya emkwabeni khona levokola ngithiya lezi ndawo eziphakathi. Uhulumende abodlala ngabantu kakusebenzi ama-civil service angabenzi odoli bakhe ngabaholise iholo elithenga abantu bazithengele izimota zabo bangahambisa ntando besiya lapho abafuna ukuya khona njengalokhu esakwenzayo thina sisebenza ngama-civil servants singababalisi.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla uthakazelela ezombusazwe sixoxe laye eseGwanda esabelweni seMatabeleland South. Iningi labazali abadabuka eZimbabwe abalabantwana abafunda kwele South Africa bathi abavumelani le mithetho elakho ukwethulwa lugatsha lwezomfundo eza kwenqabela ukuthi abafundi bavizwe ngokuthi ngamantombazana kumbe ngabafana ngenjongo yokuhlonipha ilungelo labafundi bobulili ama-gays and lesbians. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kugwalo olwethulwe lugatsha lwezemfundo e-primary le-secondary lolu hlangothi lukahulumende luthi imithetho emitshale elifuna ethulwe ezikolo zonke kwele South Africa izaqinisa ukuthi amalungelo abafundi bobubili gays and lesbians ayahlonitshwa ngokugcweleyo. Lolu gatsha lufuna kungasabi khona izambuzi ezilotshwe ukuthi ngezabafana kumbe ezamantombazana. Lufuna abantwana basebenzise yiloba yiziphi izambuzi. Lufuna njalo kungasavunyelwa ukwehlukanisa abantwana loba ukubabiza ngokuthi ngamantombazana loba abafana. Limithetho engakethulwa isivuse umsindo omkhulu kubazali amabandla ezombusazwe labezenkolo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Vusman Mathwasa ulabantwana ababili abafunda kwele South Africa. Uthi ingozi lefuna ukwenziwa lugatsha lezemfundo.
It's not right ngoba thina singabantu ni singama Africans. So I think bona they have been the right ukuthi babizwe kanjalo, but bona ukwenza kwabo akumelanga kufose abaphathi ukuthi sonke ukuthi yonke ingane so sekumele i-treated like it belongs to LGBT community. Not everyone belongs to that.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi Madawu Ncube uthi akudingwe enye indlela hathi lefuna ukulethwa lugatsha lwezemfundo. Uthi njengomzali uyaqakathekisa ukuthi umntana wakhe azazi ukuthi ungumfana kumbe ungutombazana. Uthi bakhathazeke kakhulu ngoba sekungathi umthetho ofuna ukufakwa usubamba ngamandla bonke abantwana ukuthi babe ngabantu bobulili. Intathe zindaba edabuka eZimbabwe uMxolisi Ncube laye ongumzali labantwana bafunda kwele South Africa futhi kuqakathekile ukuthi ilungelo labantu bobulili lihlonitshwe. Kodwa
abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kuzaxokozela umangalisayo edale le-House of Representatives eseliphethwe libandla lama-Republicans kulandela ukhetho olusanda kwenziwa. Idale leli beliphethwe libandla likamongameli Joseph Biden kungakenziwa ukhetho. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Ukraine liza kwenelisa ukuthengisela amanye amazwe amabele okwenyanga ezine ezilandelayo. Lokhu kulandela ukwengezwa kwesikhathi sokuba ilizwe leli lithwale amabele elwandle. Ele-Russia belifuna ukwephula isivumelwano samazwe lawo mabili esokuthwalwa kokudla ngesikhathi kulempi kwele-Ukraine. Abezinye inhlanganiso ezizimeleyo labamabandla ezombusazwe amancane aphikisayo bathi kulusizi ukuthi abaphiwanga ithuba lokuhlangana lequla le-Commonwealth ebeliseZimbabwe ukuzohlola ukuthi ezamalungelo kaZulu ziqhutshwa ngemfanelo yini ukuze iZimbabwe ibuyiselwe kumanyanolo. Iqula le-Commonwealth leli lifike elizweni ngempelasonto lagqiba uhambo lwalo izolo ngemva kokuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela ibandla le-ZANU-PF kanye lomnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-CCC. Lihlangane njalo lenhlanganiso ezizimeleyo ezimbalwa eHarare. UChamisa leziphathamandla zenhlanganiso lezi batshele iqula leli ukuthi iZimbabwe kumele ihloniphe amalungelo oluntu ngokugcweleyo ukuze ibuyiselwe ku-Commonwealth. Abangaphiwanga ithuba abafana labezaphu labenhlanganiso ye-Ibhechu likaZulu bathi badanile. Sixoxe lesiphathamandla se-Ibhechu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo lesikhulumeli seMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo onguye osungula lingxoxo.
Sicabanga ukuthi okwenze bangenelisa ukuthi bahlangane lathi kuyiwona umkhuba wokwenziwa kwezinto eZimbabwe wokuthi ke bona iZimbabwe bayibamba njengokuthi iHarare. So ma bebuyile bahlangane leHarare basho ukuthi bahlangane leZimbabwe yonke ijikelele. Bese ngithi ke ma kade kungabe besibabonile-ke labantu base-Commonwealth kahle kahle babunkomo besinalokhu engqondweni yethu ukuthi ngabe ulwazi lolu besiluthole kusese nesikhathi ukuthi bayeza. Besizimisele ke thina njengebandla le-MRP ukuthi besizahamba khona leHarare mhlawumbe sithumele abantu abangafika mhlawumbe 10 babe nama-placards nemibhalo thizeni nomusho thizeni esiwuchazayo ukuze bavule amehlo ngendlela abasebenza ngayo. Ngoba esikunanzelelayo ukuthi-ke kuningi okuhlupha iZimbabwe ngaphandle kwezinto ezenzakale eHarare ezinokwenza nalokhu kwenziwa iZANU PF. Ngoba singakukhangela kuphela ngesiZANU PF zabona ingani kuthiwa kumele kulunge kuphela kuZANU PF. Kanti uhlupho luseZimbabwe yonke ijikelele kumele ukuthi kulungiswe izinto ezinene. So-ke thina besahamba-ke lapho-ke manoma bengasiphanga-ke umcijo ukuthi sihlangane labo sikhulume face to face besizimisele ukuthi siyedemonstrator khona ngale-ke siphakamise ama-placard. Leyo nto izaba yithulu engcono yokuthi-ke sibonise umhlaba wonke nge-displeasure esinayo khangeleke inhlupho zethu esinazo njengabantu bakomthwakazi.
Mnumzana Fuzwayo, lina lani njenge-Ibhechu likaZulu yiziphi izikhalazo ebeliyazifikisa kuqula le-Commonwealth leli?
Vele okuqakathekileyo yindlela abantu abaphatha ngayo elizweni ikakhulu emadebheleleni. Zithi zingathethi kuthiwa kulungiswa udaba lomjoqazo i-genocide ye-Dora Age, kodwa uzathola ukuthi inkabazo ifiwe ngaphandle, inkabazo kayinikezwa ilizwi layona ikuthitho ukuthi ifuna kube njani. Kuningi okuhlukumeza abantu bemadebheleleni, i-marginalization eyenzakala elizweni. So mbona ngazathi konke khonokho yizinto ezoyoqakathekela ukuthi abantu siziphakamise ukuthi hhayi nalobo baba be-elitshele esithi yena uyalungisa udaba lombhuqazi akalilungisi ngendlela esithisa i-victim kodwa ulilungisa ngendlela esithisa umbulali. Yiso lapho kodwa okuqakathekile ukuthi mhlawube kwazi ukuthi hhayi ngoba ingozi ukuthi abantu bedilive ukuthi udaba lomlibi uyalungiswa
lona kusenzwa amazwane umhlangano udaba lolukelulungiswa kuze kuyebuzwa abantu abayibo abalimalayo ukuthi bafuna ukuthi lubanjwe njani lubanjwe ngubani ngaphi ngasikhathi bani.
Umoyo ngemva kwemihlangano yaleliqula labomnanga kwalabochamisa lezinye inhlanganiso ezizimeleyo, ubona iCommonwealth ivuma yini ukwamukela iZimbabwe futhi?
Esikunanzelelayo babuNkomo ukuthi ukukhuluma esikuzwileyo kakhulu inkulumo zabomnanga nezabochamisa ngale ikakhulu kuye kuyikho lapho okule okulendima enkulu yepolitics edlalwayo ebonakala international. Sizilalelile inkulumo zabo sazizwa nje, kodwa uyabona nje ukuthi ukukhuluma kwakhona ayisikho nje lokho kubonisa ukuthi abantu bazimisele ukubamba izinto eziyizo eziyenza ukuthi ilizwe leZimbabwe libe yilokho eliyikho khona. Uma ulalele iveni abochamisa abazange bake bathinte ngento ezifana nalezi ubabufuza asezithintile ngenye izivalisi. Okwenza bangazithinti ukuthi bona azibaaffecti. Njalo umnangakwa angikakuthinte lokho ngoba akumaffecti kangako, ngaphandle kokuthi-ke abebatshele ukuthi hhayi uyakulungisa, unendlela okuwulungisa, bebe sebejike ngale besivalele ngaphandle ngapha emathebeleleni ukuthi sinezwa. Thina-ke esikunanzelayo ukuthi-ke asazi khona ngesiZimbabwe ukuthi bafuna ukukusolva kanjani, kodwa thina njengemathebeleleni ngapha emthwakomthwakazi into engingayitsho ukuthi thina asizi ukuthula, ngoba esikunanzelelayo ukuthi imathebeleleni ngumthwakazi yonke ejikelele ilokhe isibekelwe ngaphansi. Abafuni ukuthi ilizwi elangapha emathebeleleni kunokomthwakazi lizwakale internationally. So ngaleso sizatho-ke thina-ke whether bayayibiseli iZimbabwe kumbe kabayibiseli, mbweni ngala uwenza akhuluma hluko kithi ngapha emathebeleni, ngoba inhlupho zethu zabe zilokhu zingekasova lokhu zifanana. Ngoba ungalanzela inhlupho zeZimbabwe eziningi ziye yene kakhulu kuma-human rights abuses, into ezasukela ngapha kugugurawundi ukubulawa kwabantu, abantu abalokhu bekuqhubeka behamba nje kungela muntu obathintayo.
Babafuzwayo akuyiphethe
akhangela enkulumeni zona izinto ngoba besitho kamoya bekukuhlezi abantu bonke abasesezibeya bathizima umkhangele lilizwe elibamazwa yi-2 alenhlupho ezijiyeneyo ukuthi ufithi ngobani oyabe mele uhlupho lwemathebeleleni, because inhlupho zemathebeleleni times they are not seen as the national issue but they are seen as a regional issue. So ukuthi uma bekhuluma labana bakhuluma ngombuso but thina sikhuluma ngamangcwaba ngokuthathelwa amathuba emsebenzi nokungaqhathwa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso ye-IBHU likaZulu, ubexoxa endawonye lesikhulumeli sebandla leMthakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo kungxoxo ebilawulwa nguNtungamilimo Nkomo.
Sekunjalo, sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khonale kwele Qatar. Sizalethulela impumela yale midlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7 lizwe izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu yezizwe zomhlaba owe-FIFA World Cup 2022 uqala ngesonto elizweni laseQatar. Amaqembu ezenguqu amazwe omhlaba atshiyeneyo angamathumi amathathu lambili 32 ayangqikilana kudingwa intshantshu ekhangelelwe ukuphiwa isicoco mhlaka-18 kaMpalakazi kugqitshwa imidlalo le. uEzra Chisa Spanda weStudio 7 ukhulume labanye abadlali benguqu abalodumo abadlalela iqembu lesizwe elama Warriors.
Imidlalo yezizwe zomhlaba eFIFA World Cup ikhangelelwe ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Kunye nabadlali benguqu labo balawo amaqembu abawasekelayo. Asizweni ukuthi umdlalo olodumo odlala amaWarriors uMarvelous Nakamba osedlala eBrithani yena usekela liphi iqembu?
Ngidlalela Aston Villa UK English Premiership. Ya, nge World Cup ngabe ngisupporta iArgentina. Ngibona ngani iqembu ngani ha liqinile so far. But akhona amanye ama teams also like are strong, but for me I think Southern supporter Argentina yembona ngana vale good chance to lift the cup, World Cup in Qatar.
Owake wahola iqembu le Highlanders iqembu lesizwe labafana abaleminyaka ngaphansi kwamajuma amabili lantathu 23 kunye le sizwe lama Warriors ngasikhathi sinye. Uthulani Buyanqube yena uthini?
I think it's the World Cup this year. I think it's between Brazil and Argentina. I think those are the two teams I think they can win it. But ngaba lama surprises, but for me I'm going with those two. Brazil or Argentina, and I want Messi to win it before he retires.
Oh, Argent, Ajira Sao, Laye, all the like Cambodians, Mabasel, the Lama Warriors, a dream team. Yakajang, Muyu, Renard, Fabish, Utamatam, Bamane, Gurumunisan, Satuki, Lakulu, was a Mizar, and Gurku.
We're going to in terms of the competition. I'm a country, I'm an inside in terms of the corner. Like we say, to put a competition, that is the defense against the Kumpuru Banga. See Chandas with us if you say Argentina for we case Gavani Egalon mess. He has won everything for all in football, except in Ilocos and New York. I'm sure his colleagues, his teammates, even in Argentina, they are paying for Ilocos and New York.
Buganti Alexander Masego the cool ruler. All the Lakeland Highlanders, Captain at the Sundowns. When you Lakeland the Warriors, Uhamba the Bafana Bay Samba Stars.
In the World Cup, I'm thinking on my side as much as I want ama African countries with a pomelele. That's my first choice, but I'm looking forward for Brazil to reach the finals.
Yeah,
let's hope they will. But I really want some African countries to go further until in my final.
Umkhokheli wenhlanganiso yenguqu yeCameroon Football Association wayengumdlali olodumo uSamuel Eto'o uthi iqembu lakhe leCameroon liyathatha inkezo le. Amazwi akhe aphikiswa ngumdlali weZimbabwe owadlalela wabuya waqeqesha iqembu leHighlanders wadlala njalo ku-Dream Team. UMathinda Khathazile Ndlovu.
Uyabona njani? Awuvele ngathiwa kuleZimbabwe would be saying iZimbabwe now win because amaZimbabwe. Yeah. I think you are coming up because in Cameroon, yeah. But I think in Morocco is much more stronger than in Cameroon. In Ingaz, but again, anything can happen. Yes. Anything can happen. We are not saying what gonna because to learn and master of the future. It's this piece of not gonna learn and master your own stuff.
Kuna kusola ukuthi kungani ilimqithisana ye-World Cup yahanjiswa elizweni elingasola ibhora leQatar. Njalo ke kutshisa kwamagama. UMathinda uthi World Cup ibhoda ngamazwe omhlaba, ngakho ke abantu bangasoli.
Uplatela yanti wasola kutshwane phansi weWorld Cup iSouth Africa. Wasola, sesesomuthi esola abanye abantu. Ibuvamile lo, ngingaze libuye e-Africa khona kuyatshisa lokho. So, ibhora liyadlalwa anyway. It doesn't regard us of when.
Umncintiswano weFIFA World Cup uvame ukuqhutshwa ngenyanga kaNhlangulo noNtulikazi, kodwa umdlalo yalonyaka idlalwa ngalesi sikhathi ngoba kubalekelwa ukutshisa ukuba khona phakathi komnyaka elizweni leQatar okuyilwe liqoqa limdlalo. Ngiyimela Studio 7, ikamela muEzra Chisa Sibanda.
Good Life Talk namhla kuhlelo lwabesifazana sihlizeni bomama sixoxa ngenhlelo ezijiyeneyo ezenziwa ngabesifazana. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF bathumba ababalisi ababili eGokwe. Uhulumende unika izabelo ezithiyeneyo amabhasi ngesikhathi ukhankaselwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Kuyaxokozela ezikolo kwele South Africa abazali bachaya phansi ngenduku besithi kabafuni ukuba abantwana abangabafana labangamankazana bangene ezambuzini ezifanayo. uMavelas Nakamba okuqembu le-Aston Villa labanye abalodumo abadlalela iqembu le-Zimbabwe Warriors bathi bathakazelela umncintiswano ozayo owe-World Cup. Sasilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimumagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo-half past six kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.